Chitsauko 21. Gare gare David akasvika kunobu kumuprista Ahimereki. Ahimereki akatanga kudedera paakasangana naDavid. Uye akati kwaari, "Nei uri wega usina mumwe munhu?" David akapindura muprista Ahimereki achiti, "Pane zvandanzi namambo ndiite." Asi ati, "Usaita kuti mumwe munhu azive chero chii zvacho pamusoro penyaya yandiri kukutuma uye zvandakurayira. Ndarangana nevakomana vangu kuti tisangane pane imwe nzvimbo. Kana muine zvingwa zvishanu, chingondipai, kana kuti ndipei chero chamuinacho." Asi mupristi wacho akapindura Dhavhidhi achiti, "Handina chingwawo zvacho pano, asi pane chingwa chitsvene. Chero bedzi vakomana vacho vasina kurara nevakadzi." Dhavhidhi akapindura mupristi wacho achiti, "Hatina kumborara nevakadzi, kungofanana nepamwe pese pandaienda kuhondo. Kana miviri yavarume vacho ichimbova mitsvene pavanotumwa zvimwewo zvinhu, nhasi inotova mitsvene kupfuura pamwe pese." Mupristi wacho akabva amupa chingwa chitsvene, nekuti pakanga pasina chimwe chingwa kunze kwechingwa chekuratidza chakanga chabviswa pamberi paJehovha. Pazuva rachakabviswa, chingwa chacho chainge chatsiviwa nechimwe chainge chichangobva kubikwa. Zuva iroro, paiva nemumwe wevaranda vaSauro, uyo akanga anzi ambomira kubva pamberi paJehovha. Ainzi Doegi muEdomu, uye aiva mukuru wevafudzi vaSauro. Dhavhidhi akabva ati kuna Ahimereki, "Mune pfumo here kana bakatwa pano?" "Handina kuuya nebakatwa rangu kana zvombo zvangu, nekuti zvandatumwa namambo zvanga zvichida kuitwa nekukurumidza." Mupristi wacho akabva ati, "Bakatwa raGoriati muFiristiawo wakauraya mubani reEra riri pano. Rakaputirwa nejira kuseri kweEfodhi. Kana uchida kuritora, ritore hako, nekuti ndiro chete riri pano." Dhavhidhi akati, "Hapana rimwe rakafanana naro, ndipei iroro." Zuva iroro Dhavhidhi akasimuka akaramba achitiza Sauro, uye akazosvika kuna Akishi mambo weGati. Varanda vaAkishi vakati kwaari, "Uyu haasi Dhavhidhi mambo wenyika yaanogara here? Haasi iye here wavakaimba nezvake vachitamba vachiti, 'Sauro akauraya zviuru zvake, uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvake'?" Dhavhidhi akafunga nezvemashoko avo, uye akatanga kutya Akishi mambo weGati zvikuru. Saka akanyepedzera kupenga, akatanga kuita searasika pfungwa pakati pavo. Aimaramara pamasuo eGedhi, uye airega masiriri achierera pandebvu dzake. Akishi akazoti kuvaranda vake, "Muri kuona kuti munhu uyu ari kupenga? Mauyirei naye kwandiri? Ndapererwa nemapenzi here zvekuti ndingade kuti munhu uyu apengere pamberi pangu? Munhu akadai angapinda mumba mangu here?"